manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 9/2022 makatirira ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nenyaya yehori imwe yemari iri kutengeswa goridhe riri kubiwa iyi ichiendeswa kubato rezanu PF. Asi bato rezanu PF rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRIG rakaburitsa gwaro rinonzi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga, iro rinobuditsa pachena kuti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars pamwedzi nekuda kwehuori. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube negurukota rezvemukati menyika vakazembe vakambotiwo havo nyika inorasikirwa nemari inodarika zana rezviuru pamwedzi kana kuti 100 million nekuda kwehuori munyaya dzezvicherwa. Sangano reCNRIG rinotiwo imwe mari iri kuwanikwa muhuori munyaya yekutengeswa kwegoridhe iri kuendeswa kunotsvagira rutsigiro bato rezanu PF pamberi pesarudzo dza2023. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mugozi ane zvenyaya iyi tabata mukuru weCNRIG vaFarai Maguhu.
Chatakaita Blessing ndechekutarisa nzvimbo mbiri inova Penalonga yekwamutare pamwe chete neMazoe tichiona kuti pari kuitika zvakawanda zvikuru sei. Makorokoza vari kuuya vachishanda ende vashanda kudaro like kuPenalonga vanoshanda vari pasi pekambani inonzi Better Brands. Kuzoto zvekare Better Brands iyo inewo business reReserve Bank of Zimbabwe ravanoshandisa kutenga goridhe. Hapana mareceipts anoratidza kuti goridhe ratengwa kubva kuna nhundu uye rakawanda sei. Saka takaona zvekare dambudziko iroro kuMazowe kuti kune vanhu vakawanda vari kutenga goridhe asi rinozopedzisira rani munhu mumwe chete. Ende munhu iyeye haana mapepa anoratidza kuti ari kutenga gold kubva kuna ani rakawanda sei. Ane zvekare reziness reReserve Bank of Zimbabwe. Saka tiri kuona kuti vanhu ivo vakapiwa mareziness neRPZ vazhinji vacho makoronyira vagara vaine mukurumbira wekutenga uye nekutengesa goridhe zvisiri pamutemo.
Asika hurumende yakangati iyo mari yanga ichirasikirwa nenyika yanga ingori zana remamiriyoni kana kuti 100 million pakapedzisira kutaurwa navamutuli Ncube.
Mashoko avanotaura mamwe acho haadi kuti anyanye kuteedzerwa nekuti vazhinji tikada kunyatsa kuti paitwe ongororo yekuti ari kubuditsa goridhe munyika ndiani. Haasi makorokoza vari kuchera goridhe vachiwana 1 gram kana 2 grams pasvondo. Goridhe riri kubuditswa nevanhu vane masimba makuru chaizvozvo matongerwo enyika. Saka vanhu vakaita sana Mutuli kana vachitaura vanenge vachiruma vachifuridzira nekuti mamwe makoronyira acho vanhu vanenge vari pamusoro pavo kana kuti vanenge vari at the same level nawo mukabhineti imomo.
Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri kuti nyika ione chouviri kubva kuchicherwa chakakosha ichi?
Chinomisa maleakages kugadzirisa nyaya yeprice yekuti hurumende kana ichitenga goridhe iri kubhadhara marii. Munhu anenge aine goridhe anoitawo ongororo yake yekuti ndikatengesa goridhe munyika muno kufidelity uye ndikada kuti ndipinde mundege kuenda naro kana kuDubai ndekuti kwandinoita profit yakanyanya. Saka makaona even ana muzvare Henrietta Rosquare vakabatwa paairport chaipo vachida kuenda kuDubai. Saka fidelity inofanira kuti ipe vanhu one US dollars 100% kechipiri vashandise macompetitive prices yekuti vanodzimbura cost yekuti munhu atore goridhe achienda naro kunyika dziri kure.
Muri kutiwo ZANUPF inenge iri kubatwa mumambure enyaya iyi, sei muri kudaro mugware?
Chiri kuitika ndechekuti mamaini ari kusiyiwa akaita sei mamaini Metal and Gold, vana Pena Longa Redwood Mine, Mazowe Mine nemamwe ana Global Phonics vari kunana kwekoko ari kuti kana achinge asiwa nemainvestors vakuru veZANUPF ndo vari kubva vatora maini iyoyo. Vatora maini iyoyo kudaro vari kuunza makurokoza, vanotora vanouya ipapo kutanga kuchera vari under the authority yeZANUPF. Saka munhu akaita saScope Sakupwanya ari kuchera kuPena Longa ane mareasoness mairi. One, ane reasoness rekuchera goridhe. Two, ane reasoness reserve bank rekutenga goridhe. Haashandi ari ega, anoshandawo zvekare nevamwe vemuZANUPF imomo vane masimba akanyanya. Uye tetekutawo kuti Scott Sakupwanya uyu before 2017 anga angori an illegal gold buyer, anga atori ecriminal. Asi after 2017 akabva apiwa reasoness rekuti atenge goridhe. Recently akabva anzi mufundraising committee yeZANUPF yemuna 2023 election. Saka izvi zvinopa link pakati pekubuditswa kwegoridhe zvisiri pamutemo munyika uyewo nekutsvagurudzwa mari kuri kuitwa nebato riri kupomba reZANUPF.
Mukuru weCNRG Vafarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemari mumusangano weZANUPF ndivachinamasa. Vachinamasa navamaguhu vanhu vaviri vakasiyana. Handizivi kuti vamaguhu vakazopiwa chinzvimbo chokuva mukuru wezvekufambiswa kwebasa rezvemari musangano weZANUPF rii, kana dei vaine shuviro yokuva vezvara weZANUPF kana sekitari kufinance. Vanotanga vaenda kucentral committee vouya kumusangano vopiwa vozoona kufambiswa kwezvemari. Izvi zvokuita fembera fembera tinzwe kunge chipakirwa hazvishandi. Musangano weZANUPF hautsvaki mari dzawo dzokufambisa basa resarudzo kubudikidza nehuore ayo wabobe. Musangano weZANUPF une mabhizimusi awo zvekare, une shamwari dzawo dziri muno munyika yeZimbabwe dzinobatsira musangano weZANUPF. Vachiubatsira kwete nokuti vanogoda kubatsira chete kana kuti vanoposeredzwa, aiwa, vanoubatsira nokuti vanonzwa manyukunyuku nokuziva kuti uyu ndoga musangano unogadzira mikana nehurumende yawo wokuti mabhizimusi aendere mberi, vana vemuZimbabwe vapunduke.
Asi kavamwe vari kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda vamugwadi, asi mari dzacho havasi kuona kuti dziri kufamba sei, dziri kuenda kupi?
Zvicherwa izvi zvatiri kubudisa munyika yeZimbabwe muhurumende yavamunangagwa ndo zviri kugadzira migwagwa inobva muHarare ichienda kuBeitbridge, ndo zviri kuvaka madhamu, ndo zviri kuvaka zvikoro, ndo zviri kutsvaka kuti chikoro chedu kumaunivhesiti vana vabhadhare mari shoma tichiti inonzi sabhusidi, ndo zviri kutsvaka kuti vana Bulawayo Zambezi Water Project dzipere dzakatanga 1912 dzikaita makore anosvika zana vachitadza kupedza mahurumende yese aipinda pasi vamunangagwa vakwanisa kuzvipedza izvozvo. Mari idzodzo ndokwadziri kushanda, ndidzo mari dziri kubhadhara vashandi vedu avo vari kutsutsumwa zvekuti ngaitowedzerwa kudarika pairi ipapo. Mari idzodzo dziri kubva kuzvirwa zvedu. Handizivi kuti vamaguhu mari yavanozofunga kuti inodiwa nemusangano weZANUPF kuenda kusarudzo ndeyenyu. hatidi kunyepera vanhu zvekare hatidi kushandisa zvekare nyika kuti nyika isaenderera mberi ichifambisa manyepa.
Asika kana makurukota ehurumende akatombotiwo dzimwe mari hadzisi kufambiswa zvakanaka muzvicherwa muzvinafundo mutulincuve vakambotaurawo nyaya iyoyo uyewo vakazembe vakambotaurawo nyaya yekuti zvimwe zvicherwa mari dzacho dzinenge dziri kubiwa.
Kubiwa kwemari kana kuitwa uori mukufambiswa kwebasa rezvemari hazvirevi kuti mari idzi dzinenge dzichiuya muzanu pf. Kana dei vakazembe kana vamutulincuve vaine dzakakwana musangano wezanu pf ndo kwavanobva, ingadai here vari kutaura kuti mari idzi dziri kushayikwa ivo vachiziva kuti dziri kuenda kumusangano wavo? But chikonzero chavari kusaga vataure kudaro, vanoziva kuti aiwa musangano nehurumende neutungamiriri haunei nechekuita nemari dziri kubiwa dziri kushandisiwa nenyanya dzinenge dziri kuba mari idzi.
Ko, nyaya yavaskotisa kupwanya iri kutaurwa iyi yekuti vari kutengesawo goridhe zvisina kunyatsotsarukana uye varivo mukomiti iri kutsvaga mari kubatsira zanu pf,
tinozviziva kuti hongu pane kunenge kuchiitwa uori kana kunoshandiswa uori pamafambisirwo ebasa, asi hatigoni kutsvaka maindividuals nokutoti vasakupwanya vakavhoterwa sakanzira wezanu pf kumabhukuku. Naizvozvo vanotengesa gold iroro vakatoritengesa zvisiri izvi. Aiwa bodo, hatidi kuti titsvage kupomera vanhu mhaka yavasina.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu pf vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure avo vakasungwa nezuro vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga uye kuzvidza matare nemashoko avanonzi vakanyora padandemutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muteedzeri wemutauriri wesangano reATUZ muzvare Christine Kayumba.
Zuva ranhasi purezidendi wedu weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanzi nemutongi vanofanirwa kuzodzoka zvekare musi wemande kuti vaite application yavo yebail.
Mumwe munyori mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari musungwa, vaMasaraure vari musungwa. Zviri kukanganisa sei basa resangano renyu?
Zvinokanganisa basa resangano redu nekuti tinenge takunyanyotarisa kuti vakuru vedu vawane kusunungurwa. Bati zvakadaro mukoma Blessing, hazvitidzoreri mumashure kuti tirambe tichirwira kodzero dzevadzidzisi. Tiri kuramba tichipfuurira mberi, vose varipo vasara vacho ivavo vari kupfuurira mberi, ende varayiridzi vari kuratidza kunyunyuta zvakanyanyisa nezviri kuitika izvi. Vari kuratidza kuti muzvikoromo hamuchashandiki zvakanyanya, especially nezuro pakabuda nyaya yekuti mutungamiriri wedu vaObert Masaraure vasungwa. Pakaita mheremhere yakanyanyisa zvekuti varayiridzi havasisina kugadzikana kwakanaka.
Asika hurumende muzvare Kayumba iri kuti yakagadzirira kutaura nesangano renyu nemamwe masangano anomirira vadzidzisi, asi achiti renyu rinenge rinombotiomei musoro.
Hatimboomi musoro isu mukoma Blessing, vakatidaidza tinoenda, asi tinongozonzwa kuti kwagarwa musangano unomiririra vashandi vehurumende, asi isu vashandi vacho vehurumende tisiri kudaidzwa ikoko, ndosaka tisingazotenderani nezvinobuda ikoko. Ngavadaidze vatungamiriri chaivo vari kuita zvine chekuita nevashandi vehurumende chaivo, kwete vanhu vanomiririra vasirimo muzvinhu zvacho izvozvozvo.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reATUZ muzvare Christine Kayumba vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vanoti vakagadzirira kusiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba muguta guru renyika reColombo, vachiti ivo nemutungamiri wenyika vaGotobaya Rajapaksa vanofanira kusiya basa. Iko zvinoto chienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum, icho tinombopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7, asi nasi muchirongwa Ivan Zininga weStudio 7 aita hurukuro naGwenyambira muzvare Francisca Mandea vari kuCanada.
Kuri Zimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chemadzimai chesvondo regarega chatinotarisa madzimai zvizvarwa zveZimbabwe. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Taita rombo rakanaka nhasi, ndasangana navanzvadzi vedu amai Beauty Mashaure Oats vanoita zvemafirimu.
Makadi zvenyiko?
Tiri kunzwa vanotaura vachiti munobika mafirimu, munozvifambisa sei? Chii chamunoita chaizvezvo?
Ndane nguva refu ndiri muindustry. Ndakatanga neYellow Card, which was in 1999, I think. And then from there, ndanga nichingoshanda muma different departments mufilm industry until I started directing.
Kana muchiti directing, muri kuti kudii? Muzvi zvine zvichiitika ipapa?
But directing tenchiroti anditi pane munyori wemafilm, and then from kana script ranyorwa pane munhu anoita sei munhu anodirecta, ndiye anotora script racho rakanyorwa oona kuti rinobikwa sei.
Saka director akashayikwa film haribudika?
Rinoda mukuru. Film rinoda munhu ano, it needs a head, it needs somebody to, kune vanoita zveart department, kuita vanoita zvewardrobe zvehembe handiti dzinofekwa nemaactor acho, kuita vanoita zvemakeup, kuita vanoita camera, kuita veart department, kuita veediting.
Saka imimi ndimi mukuru apa kapa, ndozvatiri kutaura handiti?
Hongu.
Ndimi chimakuruwani. Mataura kuti Yellow Card, pane Yellow Card filmu rataiona tiri vana vadiki kuZimbabwe uko rakanetsa rikaita mbiri chaizvo chaizvo, ndora muri kutaura here?
Ndiwo.
Saka pari zvino muri kushanda pafilmu ripi? Ndeapi amuri kubika mazuva ano?
Ndakapedza rinonzi Shina. Shina, it did very well in the world, and Shina takari filma ku South Africa, but story yacho ndiye it's a Zimbabwean story.
Okay.
But Shina did very well. Ikawina ma award akawanda kuma film festival iwawo. Rakawina best international feature film kunonzi ku Portland, Oregon. And then rika nominate kwa ku Pan African Film Festival, and then rika nominate kwa ku AMA, which is a Nigerian film festival. Rika wina, my main actress aka wina the award ku AMA ikoko. Saka it did very very well.
Ndoda kujamba ipapo ndimhanye kumberi. Tiri kunzwawo zvakare kuti kunana BET kuAmerica uko muri kubudikira budikira uko, zvii zviri kuitika pabatei ipapo zvishoma shoma ipapo?
kuBET pane munhu akaudzawo maproducer efilm randakaita zvinonzi A Royal Surprise. Vaka recommendwawo nevamwe vanhu vakaona Shina. Saka vakaona movie Shina, and then vava vati kana muri kutsvaga director, a female director, pane munhu aka director a movie inonzi Shina, so maybe you could try her. And then vavandipawo mukana weku director movie rinonzi A Royal Surprise.
Semudzimai wechitema anozvarirwa kuAfrica, kuZimbabwe pamusoro pazvo,
kwamutare
kumakomoyo, munotambirwa sei muindustry yenyu yakazara varume vakawanda nevazhinji vechichena mairi?
Zvakaoma izvozvo, because it's very difficult. Yeah, it's very difficult, and I think vanhu vakawanda vanongoti because ndiri mukadzi saka it's okay.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei nenguva yamatipawo yekutaura nemhuri yeZimbabwe.
Zvakanaka hei?
Mhuri yeZimbabwe, ndokutendai kunge manga munesu muchirongwa chedu chanhasi chinotarisa upenyu hwemadzimai nezvavanosangana nazvo. Nhasi tanga tichikurukura naAmai Beauty Mashaure Ndaseka, because ndambotadza kutaura zita ravo Alts nechirungu chakanaka. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndoti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda zvikuru Evans iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu. Muchirongwa chanhasi mutori wedu nhau Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru musangano reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vaNicholas Muchapowa Mazarura, vanovezve mutedzeri wemutungamiri wesangano reZCTU nezvemamiriro akaita zvinhu mubazi ravo.
Nogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union, vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri weZCTU wePhiri vaNicholas Muchapowa Mazarura. Tichikurukura pamusoro pemashandiro anonzi ari kuita vashandi vemuboka ravo, avo vari kunyunyuta kuti nguva zhinji vanoshandira mihoro iri pasi uye vachishanda nguva dzakarebesa.
Mukoma Kandemiri, chekutanga chandoda kuti ruzhinji rubate musoro ndechekuti isisu tiri sangano rine mvumo yekumirira washandi vari muconstruction industry. Nechidimu, we are registered to represent workers in the construction sector. But tiri mukati mukuita basa iroro, tinosanganawo nemadambudziko anenge ari kutaura pano. Maforeign contractors kana achiuya muno munyika, anopiwa macontract nehurumende mazhinji acho, especially kumaChina. But tinozotarisa kuti pavanouya kuno vachitibatsira kusimudza ikonomi kana kumurudza ikonomi yedu, tinotarisira kuti isusu hurumende nokuziva kwainoita kuti masangano ematrade unions ari registered, anobvumirwa kumiririra washandi muconstruction sector. Tinenge takatarisira kuti iko vanofanira kutipa mukana wekuti tidzidzise maChina, tivataurire kuti collective bargaining agreement zvinorevei. But panozopiwa hama dzedu mabasa nehurumende vachibva kunze kwenyika, hakuna munhu ari kutora mukana wakaadhiresa maChina aya achivaudza kuti aiwa murauri munomu unoti izvi. Saka dambudziko ratinosangana naro idambudziko rokusaimplimenta kana rokusateera mastatue instrument yatinenge tawirirana.
Zvii zviri kuitwawo nehurumende panyaya iyo?
Mukoma Jonga, hurumende kana tikaramba takaisawo pressure apo nepapo iri kugwarisa kutibatsira, ndoda kupa semufananidzo wemakambani ari kuwaka power station yekuhambe, ndakaisa effort ndikaaprocha ministry iyoyo yeenergy, wakatibatsira kuti tikwanise kutaura nemachina iwayo. Sezvandiri kutaura zuva ranhasi, maChina ari kubhadhara mari yemawages kwandataura kuhange ikoko 100% in USD. Ndikaita zvekare mukana wekutaura neministry local government panyaya yenyu parliament iri kuno yakapera pari zvino izvi, ndikapedzisira wabvuma ndapinda ipopo. Saka ndinofara zvikuru kuti patinoisawo pressure kuhurumende, inokwanisa kudaira nekukasika kuti titaurira nemachina aya. But chiri kuitika ndechekutiko tinogona kuisa pressure iyoyo yogona kutora nguva yakati rebei washandi vachishupika. Saka chichemo chatiinacho ndechekuti patinenge tataurira Ministry of Labour kuti nechallenji nemachina iwayo, ngaikasike kupindira, ngavakasike kutibatsira, ngavakasike kutinzwisisa, kuitira kuti washandi vemuno muZimbabwe tisarambe tichitaura nyaya yekuti maChina hasi kutibhadhara, because tinofanira kuidyiwa tese keke renyika.
Zvichemo zvamungati zviri kunyanya kubata vamunomirira muboka rekuvaka ndezvipi?
Chekutanga ndechekutiko vashandi vari kushanda muconstruction especially kumaforeigners vanoburitswa basa pasina kuterwa murau. Ngatitaure nyaya idzo dzekuti maworkers committee ari pamurau. Mukatarisa Labour Relations Act chapter 28.01 rinobvumira kuti site yega yega iri kuwakwa, site yega yega inevashandi, panofanira pari maworkers committee. But hama dzedu idzi kazhinji kuti muise mawekers committee iwayo munotodhonzana ende mukatarisa zvekare madambudziko atinosangana ndokuti atinoti mapPE protective clothing yedu mazhinji haatenderwi muno kuZimbabwe wanobva nawo kuChina but pachirungu yatinoti durable emapPE hairarani zvoreva kuti ticharamba tichipushana nawo kuti warambe wachiprovida mahovhozi iwayo tobva ipapo iwo muhoro chaivo atinotaura uyo machina vane murao wavo kuti havade kutambirisa mari pehour muno muZimbabwe tine murao wekuti munhu anofanira kutambisa mari pehour but iwo anoda kutambisa mari neyatinoti isisu mugwazo zvinova ndizvo zviri kuita kuti washandi vedu vagunun'une vachigunun'una kuti muhoro wavo hausi kupiwa zvakanaka maovertime munhu anoshanda Saturday neSunday but vashandi vakaramba kuenda kubasa Saturday neSunday iroro basa rinenge ratopera muChina anogona kungorova munhu anogona kutuka munhu nemamwe mawedzi asingaiti nezvinhu zvakadaro saka tiri kuti izvo we must be respected nemaforeina tikara tingavaya muno munyika toziva kuti Zimbabwe ine murawo.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vari muboka rezvekuvaka reZimbabwe Construction and Allied Workers Union vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions wepiri vanicolas muchapuwa mazarura muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc
tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, murayiridzi weDynamos 29 Ndiraya apinda panguva yakaoma mushure mekunge Dimbare yarohwa zvakare nhasi. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Vateveri vechikwata ichi nhasi vanga vachiimba kuti Ndiraya anofarira kusiyiswa basa mushure mekunge Dimbare yarohwa 1-0 neCranbourne Bullets muVengere Stadium. Izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo Dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 netriangle. Izvi zviri kureva kuti Dimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Musengezi vanoti zviri kuitika kuna Ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri veDimbare vachida kugara vari murufaro.
Fans eDynamos vanhu vanotarisira kuti Dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Dynamos yasiyiwa nemapoints masere neFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints makumi mana nematatu mushure mekurova Blauwe Chiefs 1-0 nhasi Maskati. Herentals yakwirawo kusvika pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu mushure mekuzvambura ngezi Platinum Stars 3-0 muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo kumbirai muti wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kuDivision 1 neburi retsono.
Tarisiro ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatsokumira zvakanaka.
Nhasi zvekare asi muBaba Field Stadium Blauwe City yazvirerutsirawo muhondo yayo yekubva pasi petafura mushure mekurova Hwahwa 3-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inodarika zana remamiriyoni nemakumi mashanu nemanomwe kana kuti 157 million United States dollars panyaya yegoridhe pamwedzi wega wega, imwe mari yacho ichienda kunobatsira ZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 9 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Center for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZanu PF ezitshontsha igolide zisiyalithengisa phandle. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela, njalo uzaqeda impelasonto evalelwe. Silomhlabeleli kamasikandi uSibongiseni ephethe idlalate lakhe elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhulu wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS, umnumzana Obed Masaraure, umiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela kanye lelokuvimba ingalo yomthetho kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Umtshutshisi utshele inkundla ukuba uMasaraure wethula umbiko owawutshotshozela udlame enkundleni zokuxhumana njalo owawulakho ukuphazamisa ukuthethwa kwecala lakhe lokubulala abhekane lalo. UMasaraure uzaqeda impelasonto evalelwe abesephindela emthethweni laba ngomvulo lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Unopalajikelele we-ATUS umnumzana Robson Chere laye ulokhe evalelwe phezu kwecala lokubulala eletheswa uMasaraure. Inhlanganiso ye Center for Natural Resource Governance ithi eZimbabwe lilahlekelwa imali engena ku $157 million ngenyanga ngenxa yezigilamkhuba ezigoqela iziphathamandla zeZanu PF ezitshontsha igolide zisiyalithengisa phandle kwelizwe. Lenhlanganiso iveze lokhu kugwalo elwethu leizolo olulesihloko esithi Zimbabwe's Disappearing Gold, The Case of Mazowe and Penalonga. Ithi njalo isiphathamandla zeZanu PF zisebenzisa enye yalimali ukulungiselela ukhetho luka 2023. Uhulumende yena uthi ilizwe lilahlekelwa $100 million ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Sixoxele ukhansila webandla le-TRC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngibona leyi ripoti iqondile iliqiniso. Nanku ngeminyaka edlulileyo emlutshwane sibone uHenrietta Rushayo ayebanjwa e-airport ephuma lalo igolide lele hamba lalo eDubai. Njalo simbona ephandle kwenkantolo wentilongo engabotshwanga. So kuyatshengisela ukuthi uhulumende lasebenzisana labo, yibo-ke abakhipha leli golide liphuma ngaphandle kwelizwe. Ikanti ilizwe-ke liyahlupheka, abantu bathwele nzima, kodwa-ke ama-resources abo ephuma ungekho emthethweni esiya phandle kwelizwe kubhenefitha abantu abalutshwane abakubandla leZanu PF labakuhulumende weZanu PF njalo.
Ubona abeZanu PF bathi akuqondanga ukuthi kukhonjwe bona ngeminwe kuphela kundaba zenkohlakalo ngoba bathi lamalunga amabandla aphikisayo afana leleno le-TRC izikhona izikhohlakali.
Hayi, kubandla le-TRC akula isikhohlakali even esisodwa. izikhohlakali zikilo ibandelezana uPF ngoba bayavikelwa phela nguyohulumende wabo yibo abalakho konke njengoba umnanga gqesihlale sithi ukuthi izana uPF nguhulumende uhulumende ngamapholisa uhulumende ngamasosha uhulumende ngama-CIO uhulumende yikho konke yibo-ke abakwenzayo khonokho ukukhohlakala ngoba besazi ukuthi kabenziwa lutho ungabona umuntu wezana uPF esebotshwa babe sebesilo kwabo kwama-factions kubandla labo kodwa-ke bona kababotshwa bezana uPF yibo abalenkohlakalo enkulu kakhulu
Lu ngaqedwa njani udaba lokutshontshwa kwenotho yelizwe lolu Ndlovu?
Kufuna esingathi ngesilungu i-political will. Kodwa kwezanu PF asoziyafaya bakhona okudingakalayo ukutshintsha uhulumende kungene uhulumende ozimiseleyo uhulumende ozosebenzela uzulu uhulumende ozosebenzela ilizwe lezimbabwe hashi izikhohlakali zezanu PF esizibona zisembusweni kaphela ezilonge ezizanu PF kuyiye esembusweni udaba lwenkohlakalo kalusozelwa falwa phela
umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-TCC Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Lolu daba nxa ngilukhangela ludaba nje lokuthi abantu nxa ungazwa sebepoliticiza udaba lwe-corruption sebefaka ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu bezanu PF ngabantu abavele sebene-political agenda ngabantu nkomo abavele bafuna ukungcolisa izanu PF. Ubusela nkomo abungathiwa ngobezanu PF ngobephathi ethile ubusela yibusela nxa kunjalo kumele kube yizinto ezichwayisiswayo kudingakale ukuthi lokho okwenziwayo sibisikwayisi kudingisiswe ukuthi kwenziwa ngobani kodwa nxate kuphuma nkomo ukuthi loko kwenziwa izanu PF nxa kusilungiselela ukhetho usuhluka ubone ukuthi ngobani abakukhulumayo lokho ngabantu abasizondayo kuphela nkomo lokho kuvela kuzitha zethu ezinto ezingakhulumi kuhle ngathi ezifuna ukusingcolisa ezifuna ukuthi phambili lapho esiya khona abantu besibone singabantu bebone izanu PF ngebandla elingcolileyo bakhona abantu be-opposition yabo abaphathekayo labo ebuhleleni bonobo obunjabo lobo so ukuthi kwandlulule ukuthi labana ngabe ubusela lobo benziwa abantu bezanu PF mina kangivumelani nako khonoko nkomo
lona udaba lokuntshontshwa kwegolide idayimana lokunye okwenjiwayo lungaqedwa njani baba Gawule ngoba sesike sezwa ngitsho leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali kanye lowendaba zasekhaya labo bekhala ngokuthi inotho yeZimbabwe iyantshontshwa bakhona abantu abaphuma la matshe aligugu elizweni ngaphandle komthetho besiyawathengisa phandle kwelizwe
okuqakathekileyo nkomo yokuthi kuvalwe kulwiswe i-corruption i-corruption leyi yiyo esilimazayo konke khona okwenzakala nje ngokuthi akulandlela elula eyokuthi kungaqedwa njani izinto lezi ngokuthi kuvalwe sibili izakhi layo ibe yizakhi ekhona sibili esebenzayo ingabi yizakhi liyana ngebizo ngoba izakhi ekhona leyi libizo kuphela umsebenzi abawenzi abantu kuliqiniso ukuthi imali eziningi ziyaphuma ngobusela okunjalo sikubonile khonoko kusenzakala ema-airport imali ziphuma ukuthi kuphuma njani ngabantu bona abantu ababhadalwayo izimali abagangileyo abayenza imisebenzi yenkohlakalo endalo
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF Sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana Winston Chitando. Loqhubeka lusegudwini udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngabantu makhaza eHarare izolo ngemva kokubangela ukufa kowesilisa ogxotshwe yikhombi. Amapholisa la ebezama ukumisa likhombi ngenkani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi amapholisa la azajeziswa ngoba enze lokhu ngaphandle kokuthunywa ngabakhulu bawo. Izolo kobulawayo lakho kutshaywe ipholisa elitshayelele ikhombi yomnikazi. Sixoxelo lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakale eSosberry lakobulawayo kuyabonisa ukuthi aseyomapholisa abantu. Amapholisa asesetshenziswe kakhulu ekugangeni ikakhulu kupolitiki. So mbona ngazathi khonoko sokusuke kwaba impilo yabo njalo ngenxa yokuthi kabaholiswa imali eneleyo sebejike baba zinyamazana zeganga. So uma bebona abantu abangani bephula umthetho kabababophi ukuze bejaziswe ukuthi bengene emthethweni kodwa lithuba labo lokuthi labo benze imali. So amapholisa abe efuna ukudizwa. Okuthiwa isikhulumeli samapholisa uPaul Nyathi ukuthi bazajeziswa. Yebo yebo bazajeziswa. Kodwa as long kungazange kwalungiswa umnotho welizwe akuyajeziswa bona laba bayithu kodwa baqhubeka bekwenza. Njalo kusiyontwentsha ungakhangela last year babulalise abantu ngento zamaspike kuze kwahamba kwayiwa ecourt ukuthi yena uhulumende ekubona into leyo icini bangela ingozi asingayenzini kuba nzima. So mbona ngazathi into eziningi kakhulu ayisiko kakhulu ngamapholisa. Akulungiswe umnotho welizwe abasebenzayo bethola imali ngabaphilisi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela msheshwe,
lamlela.
Kweze maphandleni izakhamizi endaweni ezijeneyo zeMathebeleland South zithi sezisungule inhlelo zokuziphilisa ukuze zimelane lendlala kanye lokubhidlika komnotho. UAlbert Ncube uyalandisa.
Izakhamizi tshele iStudio 7 ukuthi sezisungule inhlelo ezifana lokufuya kanye lokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lalapho zingafunanga kahle emasimini. Umnumzana Dennis Ncube oyisakhamuzi seNyandeni uthi isimo somnotho kasimanga kuhle kulezi nsuku.
Imali elizwe yethu vele kufana ukuthi into engekho nje vela kula mali elizwe lapha. Isinkwa kungananzela abantu basithenga nge 20 rand impuphi 10 kg 140 rand i-2 liters amafutha 120. Kusho ukuthi umuntu ongasebenziyo abaphila njengathi emakhaya lapha akunzima kakhulu sibili.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala oyisakhamuzi esilikwe eMatshetsheni uthi yena labanye abesifazana bafuya inkukhu.
Izivande lazo siyabe sifisa ukuthi silime kodwa silohlupho lwamanzi esibhekane lalo thina kwesethu isigaba sesilimo. Kasilamanzi, asilazikotsho, amanzi siwahambela umango ongaba yi-7 kilometers siyadinga amanzi okunatha.
Umfuyi wenkomo eMzingwane unkosikazi Thokozile Dube uthi yena uziphilisa ngokuthengisa uchago.
Ngiyasenga uchago ngihambisa e-dairy board. Ye, njalo futhi ngilima lokudla kwenkomo khona lokhu ukuthi ngifide inkomo zami zona lezi engizisengayo.
Uthi njalo sethenge isigayo ukuze azenze lokudla kwenkomo ngoba kungabambeki ezitolo.
Kuyonale iviki yonale nje isigayo ngisithengile esokugaya ukudla kwenkomo kwenzela ukuthi khona ngifide inkomo zami njengoba ukudla lokhu esikuthengayo ngale zitolo asisakukwanisa imali yakho ephezulu.
Unkosikazi Theminkosi Ndlovu oyisakhamuzi emapisi ematobo uthi baphila ngokwemba egolide kodwa kulula.
Intengo ikhwele amaqaqa akubambeki lutho. Singomama asihlalanga phansi siyagebha lapha le maqaqeni. Singomama sizama ukuthi sivalekele isimo sokuthi sihlale singabacelileyo ngaphansi kwabo baba. Emasimini lonyaka vele kasizuzanga lutho.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazane Women Development Association of Zimbabwe Waters unkosikazi Sethekele Chabangu uthi iningi labomama lithola amagabha avuzayo ngokubhidlika komnotho.
Ukuze baziphilise labomama bangena ezingadini bayalima ezingadini. Abanye umama bayathunga izingcebethu uma kungabe kulamashowa bayaya lapha emashowa bayothengisa izinto ezihlukahlukeneyo ukuze bathole imali yokuba bafake ukudla etafuleni baqede bathole imali yokuba abantwana babo bahambe baye esikolweni.
Iningi lezakhamizi ezansi emaNdebeleni kalivunanga kuhle lonyaka kulandela ungane kuhle kwezulu osekujiye zibhekane lendlala enkulu. Kodwa uhulumende uthi akekho zabulawa indlala lonyaka ngoba ezaphathisa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane lelami osithandekile emhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumende obona ngesiphathelane labesifazane, yena osanda ukuhlangana lesiphathamandla somanyano wamazwe akuzwekazi le-Afrika we-African Union licubungula udaba lokuqeda izehlakalo zokwendiswa kwabantwana abangamantombazana besesebancinyane. Asizweni ukuthi kuyini okwacutshungulwa lokwavunyelwa kulo umhlangano.
Ye, okokuqala sivumelana ukuthi kumele sikusole lokhu into embi ukuthi abantwana bahlwengulwe, abantwana baphathwe kubi bangayezikolo, abantwana basiswe bachathiswe besesebancane. Sivumelana ukuthi yonke into kayenziwe nguhulumende labo bonke abanye esisebenza labo ukuthi lokhu sikuqede ngoba kuquma impilo yomntwana. Mina sengibabonile amankazana ombonayo ukuthi umntwana lo sharp, angaba ngudokotela, angaba ngu-prime minister, angaba ngu-pilot welokuzenkwefremetshina, kodwa ubona ekunywa ngubaba omdonsayo alalelayo. Ngoba umntwana omncane wena baba ungamdonsa ulalela usumdestroyile. Umntwana lona akasavuki futhi, useletrauma psychologically, useletrauma emotionally, useletrauma physically. Abanye bahle balimale khonapho ngasakwazi nokuthi enzeni. So sikukhondeme kakhulu njenge-government yeZimbabwe le-AU ukuthi umuntu wonke kabe leqiniso ukuthi abantwana bayavunyelwa ukukhula bende sebevuthiwe. Umuntu sezikhethela ijaha lakhe lomuntu ofuna ukuphila laye. Hayikhona ukuthi esakhula umntwana ayengwe ukuthi enze okungafanele, njalo abanye bendiswe bengafuni ukuthi bende. So ube umhlangano omuhle kakhulu. Ithemba ukuthi uzanceda i-Africa, uzanceda iZimbabwe, uzanceda abantu bethu.
Siyabona ukuthi lani njengogatsha lwabesifazana belivele lilwisana lalokho. Sake saxoxa kona lo msakazo ngelalikwenza eMarangi. Kuyaphumelela yini? Njalo nxa sokungenela izwekazi le-Afrika kuyaphathiswana yini kumbe bekuyingxoxo kuphela?
Ngibonani kuyaphathisa ikakhulu ukuthi ngo-October last year ubaba upresident wethu u-Edi Mnangagwa usayine esithi yi-high level political compact ebikhondema domestic violence, ebikhondema ukuhlangulwa kwabantwana. Ande ube ngomunye wabongameli e-Africa abantwana abasayinileyo. So sithemba ukuthi obaba abaningi bazalandela lokhu ukuthi bona obaba kabathatha umntwana oyinkazana munye ngamunye njengomntanakhe. Omama labo bathatha umntwana ongumfana njengomntanabo. Sibe lakho ukuthi sikhulise abantwa bethu ngoba sizihlobo. Umntwana yihlanyelo. So uma uzathatha inhlanyelo uyiphose zivo ukuthitshe uzahlanyela ngisana. Abaningi asoze sibe nenhlanyelo enhle, amankazana amahle abachadayo, labafana bahle abathathayo, bathi imizi yabo sibe labazukulu kuphela. Ngoba khathesi silabazukulu abangalayize lo nina abahlanga ndawonye, akukuhle lokuyana. So kuzasincedisa kakhulu, ikakhulu ukuthi i-Afrika yonke sibambene ukuthi lokhu makucine. Asikhangeleni abantu bethu sibahawukele ukuthi yizito ezivela kuNkulunkulu, sibakhulisele.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo kahulumente obona ngeziphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Linga lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuZANU PF ngahambanga labantu, kwahamba kungabakhokheli abathiza ahamba labo, kodwa abantu basala emuva kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo. Uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-90 lango-95-96 izaphu sikuseginywe iZANU PF, abantu bemathwele ndaba zange bavota, kwaba le big voter apass. Lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000. Abantu bemathebelelende benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote, yikuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebelelende babantu abatshengisela ukungesabi iZANU.
Manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngegugurawundi?
Babugande labalaleli, inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngegugurawundi inzima kakhulu. Indaba yalahleka eLancaster ngo-1979 la ngemuva kwayiLancaster, yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa iNtumbane. Mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo ngoba ayevele esechithekile amanzi. Isisombuluko sona leso sokuthi avume ukungena ku-Intercode yiso kuphele sasisehle. Ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo ukuthi iZimbabwe ayisabuseki, kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye. Yikho ke kuqala ama-talks e-1987 accord. Ama-talks lawa mayeqala ubaba uJoshua Nkomo u-appointa i-committee of five, usekretari wali committee owayengu-John Landa Nkomo. Kwakulalo baba uSidini Malunga, lo baba u-Agrippa Madlela the late, lo munye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini, lo baba owesi-5 engasoze ngumqambe. Waphakathi kwala abantu bongu-5 ngwedwa osaphila. Ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe enumber 6 uthi kabeze. Robert Mugabe semfonele wathena yena ilizwe kalisabuseki sedinga izaphu. Uyabapha ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngali unit. Umhlangano wabo bawubambela eCrestor Churchill Arms laphana e-Four Winds koBulawayo. Owunye womuca kumbe wama-points i-committee of five le eyayilubhalile, babebhala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nxa eza kuyanegotiata leZANU PF akayanegotiata langokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa, ubaba uNkomo akupresente lokho. Kuyadanisa ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke eyenzakale Churchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola iripoti yayo, lo Robert Mugabe wayephiwa le iripoti khona le Harare eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo. Lizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo lo Mugabe babengani bayahlobana. Kwenza ukuthi lanxa sebesiyakhuluma khonale kwele Harare, uRobert Mugabe watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi, ungazihluphi Nkomo, into zokhuluma ngazo lapha ngiyazazi. UNkomo kazange akunanzelele ukuthi kuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani, kanti uJohn Landa Nkomo wayetshaya ngapha langapha aripote kuNkomo, aripotela kuMugabe eHarare. Kodwa kwamangalisa abantu ikakhulu iqula lelalibhala imigca yayizakhulunywa ukuthi indaba yokuthi mathebelelendi kungangcono izimele yodwa ubaba uJoshua Nkomo ngazange ayifake kulezi zinkulumo.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilale.
Siyabonga Krisa, siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomaskandi usibongiseni Ncube ephethe idlalate lakhe elilesihloko esithi ma ekwehlula.
Sibizwe ngani?
Sizwa itabuka kumasibambane eFilabusi njalo ihlabela ikwele South Africa. Nango usibongiseni elonda imbali yakhe.
Ngamcela ngokuqala kudala kakhulu kodwa kahle kahle into ze recording ngiqala ukuzenza la 2010 kodwa kuyokuthi nje umculo into evele engaqala kudala ngoba ngithi mangibona nje mhlawumbe ubhuti abaculayo kanjalo kanjalo nje into yomculo ngayihluphela kakhulu ngakusho lokho ngiqinisekisa ukuthi umculo iyona into engiyithanda kakhulu ngaso sonke isikhathi. ICD enginayo iyodwa kodwa ziningi ingoma esengingazenza muva kodwa iCD isaseyodwa njengamanje ngise studio kukhona sikuhlanganisa futhi okuzophuma kungekudala.
Abangathanda ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola njani?
Inamba esebenza kakhulu kunesisebenza kakhulu inamba ka 0656512332. Ino WhatsApp le number ngishongela ku Facebook vele kubo kusasehuye futhi sibongiseni Ncube ku TikTok nakhona sikhona futhi kusehuye sibongiseni Ncube nabafuna abakhona bafuna ukubuza bavumelekile ukuthi bangabuza noma yini.
Abalandeli ke ubachiyela wapi amazwi?
Ngasho futhi kubo ngiqinisekisa ukuthi manje njengamanje nje ngise studio umsebenzi wona sewuphele leveli ngoba bayakhala abantu abafuna ukuzwa okulandelayo ukuthi manje ngawe siphetheni kodwa ke sokusele nje ukuthi basebenze ababhizi ngabaphathi bethu ngoba singaphathi basiphetheni into asizenzeli. So ngoba kuya kuthi kuya ngami ngabe sengibazisa ukuthi nakho umsebenzi osewukhona sisebenzeli kodwa ngoba kusakunabaphathi sadlule izandla zabaphathi sesibatshela ukuthi mhlawumbe ngedate ukuthi nawe umsebenzi sekaqala manje uyatholakala maduze nje isithi umsebenzi uzotholakala.
Uphuma ke enkundleni usibongiseni ngale. Awu suka madoda usibongiseni Ncube sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi we-Atuz umnumzana Obedi Masaraure uzaqeda impela sonto evalelwe. I-Center for Natural Resource Governance ithi ilizwe lilahlekelwa imali enengi ngenxa yokutshontshwa kwegolide. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.